Manerata na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosakana zvakare manera nhasi kuri musi wemugovera gumiguru 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Todd ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson. Izvezvi ndatumwa zvakare kusubstantive position kuti tichitarisa basa rekuma diaspora. Deputy Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
MDC Alliance inodoma vaKilford Hlatiwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations.
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti government iri kutonga neZambia. Saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive, zvinhu zvine progress, zviri zvinhu zvinonge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe, ndozvinhu zvatichitarisira.
Asi ZANPF inoti hainei nezviri kuitika muMDC Alliance, chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance yadoma vaKilford Hlatiwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Vashatiwayo vakapiwa chigaro chitsva ichi nezuro nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Vasati vapiwa chinzvimbo chitsva ichi, Vashatiwayo vanga vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance. Tabata Vashatiwayo kuti tinzwe nezvebasa ravo idzva.
Aiwa, chekutanga ndautenda mhuri yeZimbabwe iri kwese kwese pasi rino rese nekutitsigira kwaramba vachiita kutsigira President Nelson Chamisa. Nekutsigira musangano wavo, nekutsigira basa ratinenge tichiita senhumwa dzavo. Munozivana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson. Izvezvi ndatumwa zvakare kusubstantive position kuti tichitarisa basa rekuma diaspora. Yatoti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kudzidza vari kuita mabasa akasiyana siyana. Vamwe vakatiza vakapinda muupoteri vachitiza kutapwa nekushungurudzwa neZANU-PF. Saka vana veZimbabwe vari kunyika dzakasiyana siyana, ndofunga every country ine mwana weZimbabwe. Saka semusangano tinokoshesa mwana weZimbabwe sezvinotaura bumbiro renyika kuti mwana wese weZimbabwe akafanana zvisinei kuti ari kupi. Ndosaka tichitaura even nyaya yekuti mwana wese weZimbabwe anofanira kunge achipuwa kodzero yekusarudza mutungamiriri kana vatungamiriri vaanoda zvisinei kuti ari kupi.
Makatarisa vana vemudhayaspora, ndezvipi zvamunoti izvi ndizvo chaizvo zvavari kuda kunge zvichinge zvichigadzirwa ne hurumende.
Isu munoziva tese greda tivashandi vashandiri vatumwa vanotumwa neshoko vanotumwa nebasa tuita nyaya iripo isu tinoteerera tinoisa nzeve tovhura nzeve dzacho toteerera kuti vana veZimbabwe vari kudei zvii zvinofanira kuitwa kuti tifambire mberi zvakanyanya isu tiri listening party listening leaders saka chiripo chikuru ndechekuteerera kuzva kuti vanodei vanozvifambiswa sei tasiyana nevamwe vanoda kutora mari yevana veZimbabwe vari kunzi kwenyika chete asi kuti tichivapa kodzero dzavo havadi kuvapa kodzero dzavo tutasanyaya yecontribution yekuita vana veZimbabwe vari kunze kwenyika tutasanyaya yeparticipation havasi kupuwa participation yavo chete iri pacontribution yemari isusu vemusangano takaona zvakakodzera kuti tifambise basa zvakanaka titeerere kubva kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vanodei zvinhu zvavo zvofambiswa sei asi isu haiwa bara tinenge tinaro rekuziva kuti zvinhu zvinofanira kufambiswa so zvinofanira kufambiswa so asi tofanira kuzviita pamwe chete nevamastakeholders vacho varipo saka izvezvi unowo semunhu akapuwawo basa nezuro ndatotangawo basa racho maofisi madhoo ndavhura izvezvi unowo macalls ari kunaya mafoni ipapa vasina chiwayo ngatifambe negwarai vasina chiwayo ngatidai ngatidai basa ndatotanga.
Ivo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika ava takatarisa mubato renyu reMDC Alliance. Kune vakavanda vane shuwiro yekukwikwidza mubato renyu reMDC Alliance kumusha. Muchange muchivapa mukana yakaita sei vane shuwiro dzakadai?
Aiwa isu musangano wedu musangano wevanhu zvinhu zvatinoita hatiiti zvinhu zvekuti hanzi sise leadership chistart isu ndofunga makanzwa gwara ratakatora rekuti aiwa tinofanira kuinvolva vanhu vese kusanganisira community kusanganisira vamastructures kusanganisira madzishe kusanganisira vanhu vakawanda mastakeholders kuti aiwa munoda kutungamirirwa nani vana venzvimbo votaura hakuna kuchipinge south tinoda kutungamirirwa naClifford Tlachwayo kuno kwagutu tinoda kutungamirirwa naIli Msendeba zvakadaro ndo zvinenge zvichibuda hatisi kuti isu seleadership tichati candidate iyi ngaende kwakati candidate iyi ngaende kwakati chinoda ngechekuti mwana wenzvimbo iyoyo anokwanisa kutungamirira osimudzira nzvimbo yake kwete kuti isu seleadership toti iyo iitapa no aiwa tinoteerera vana votiudza kuti vakuru venzvimbo varidze nzvimbo vane vene venzvimbo umomo ndo vanotaura secommunity kuti aiwa mutungamiri wedu anotitungamira ndoda aite kanzera uyo aite mp uyo aite proportional representative zvakadaro.
Munyori mutsva anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti secretary for diaspora affairs and operations muMDC Alliance vaClifford Tlachwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabato sachigaro weZANU PF North America Province varegisi charumbira kuti tidzwewo maonero avo.
Bato redu isisu rakagara rine urongwa ndosaka tine takavhura inonzi diaspora license desk yakavhurwa naPresident Emmerson Mnangagwa pavakapinda yakanga isipo iyoyo before paold dispensation. Idesk rokuti vose vari diaspora ndo kwavanenge vachinda kuti vabatsirike kana vane mibvunzo kana vachida kuinvesta kana vachida kudzoka kumusha. Desk iroro rinovabatsira pane zvese zvazvo mibvunzo yese yavanoda only for vari kudiaspora.
Desk ramuri kutaura rediaspora iri rinenge richitungamirwa nevanhu vari mudiaspora here kana kuti rinenge richikokerwa nenhengo dzenyu dzeZANU PF dziri muZimbabwe?
Desk iri ndereitse government desk harisi reZANU PF. Of course government iri kutonga muZimbabwe ndeyeZANU PF but desk iri rine vanhu vakashangwa naPresident Mnangagwa kuti vange vachishanda mudesk iroro. Vamwe vacho vazhinji vacho vanhu vakambogara kudiaspora vane experience yokuziva kuti diaspora yakamira sei and all machallenges evanhu vari kudiaspora including machallenges evanhu vari kudiaspora kuti vabatane neZimbabwe pane zvese zvavanenge vachida. Saka vanhu vacho vane maexpertise neungwaru hwokuziva kuti vanhu vekudiaspora kana zvii zvavanoda vanotoziva zvimwe zvinonetsa vanhu vari kudiaspora.
Tiri kubvunza mubvunzo uyu vacharumbira nekuti tiri kuona bato rinopikisa reMDC Alliance radoma munhu ari muZimbabwe anenge achiona nezvinhu zvinoitika mudiaspora. Munozvitambira sei?
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti gavhumendi iri kutonga ndeyeZANU PF. Saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive zvinhu zvine progress zviri zvinhu zvinounge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe ndo zvinhu zvatichitarisira. Munoona vachoto kana tichitarisa MDC Alliance kana kuti maMDC ese nemamwe mapolitical opposition political parties kune dzimwe nyika zhinji kwese kuna na Kenya takaona vana uhuru vachishanda zvakanaka nevamwe vavo vakanga vari kuopposition. South Africa tinozviona, kuna na America nokuna na Canada tinozviona. Iko kwa America kwakabuda kuti itwa government shutdown, asi tiri kuona kuti ma Democrats nema Republicans vari kushanda vese vachitarisa kuti zvinhu zvatingaita kuti government irambe ichiri ichienderera mberi. Saka vemDC igaro ziva yatinogara tichivaudza kwatiri kuti manande vaunogwara kuti vazive kuti ivo seopposition havasi pokungotsoropodza chete zvinoitwa nezamtif negavenment. Basa ravo nderokubatsirawo nekuona kuti chii chavangaita seopposition kuti Zimbabwe ibudirire, kuti vana vezimbabwe vawane pindotso. Saka kana vachiita zvinhu zvinobatsira vana vezimbabwe, isu sezamtif segavenment yezimbabwe iri kurana hatina problem nazvo. Ndozvo tichitokurudzira, taingokurudzira izvo kubva kare.
Saka muri kureva here kuti muri kutambira imi urongwa hwavo kuti urongwa hwakanaka?
Ndatini urongwa hwavo kana huri urongwa hwokuti urongwa hunochinja upenyu hwevana vezimbabwe zvisinei nepolitics tinozvitambira. Asi kana vachiita kuti vawane political mileage kuenda, hatizvitambiri nokuti gavenmendi yezimbabwe iri kurana kuzimbabwe igavenmendi yezamtif. Zvinhu zvavo kana zvichinda zvichinge zvine zamtif gavenmendi mukati tinozvitambira, asi kana zvichiitwa outside the government principles hatizvitambiri.
Sachigaro vezanupf North America province varegis charumbira vachitaura vari parunhare vari kuCanada. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi vana vechikoro. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana 4624, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemakumi maviri nevasere 131,028. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete 3,097,391. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mukuzeya kupararira kwechirwere ichi muzvikoro, tabata nyanzvi miya dzeutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingataura vachoto ndechekuti pese pangoungana vanhu especially mumaclosed spaces semumaclassroom munoitira vana malessons, machances ekuti COVID-19 ipararire anenge akawanda. Sezvatinoziva vana vakawanda havasati vabayiwa nhomba, uye mazimbabwens akawanda haasati abayiwa nhomba. Saka it means chirwere chinokwanisa kupararira easily. Kana vaita mwana 1 or 2 vane COVID muclass, it means vanokwanisa kuiparadzira to 30 other students within a very short space of time. Saka ndo yatinozoti masuper spreader events, so it's easy for that to happen.
Zvii zvingaitwe kudzivirira dambudziko recovid-19 muzvikoro?
Chatingaita kuna yatinoti mamitigation measures kana kuti matanho anofanira kutorwa ekuti zvikoro zvinge zviri COVID safe. Kana tiri kuti COVID safe, it means kuti vana vanofanira kunge vari kupfeka zvakaita semaface mask, maticha achipfeka maface mask, uyezve I don't know kuti ventilation yekuvhura mawindo kana vana vari mumaclass kuitira kuti mhepo irambe ichibuda. Koitazve kuti vaya vanokwanisa kubayiwa nhomba ngavabayiwe nhomba. Vana vechikoro vaakukwalifaya kubayiwa nhomba. Koitawo vanhu vakuru vese, maticha, maheadmaster, vabereki, tikabayiwa nhomba tese nekukurumidza, chirwere chinenge chaakushaya wekubata kuti chirambe chichipararira. Saka mamwe mameasures agara, mamitigation measures anosanganisira kuhygiene yatagara tichitaura, kugeza maoko, kuti kana vanhu vachihotsira vahotsirire mumaelbom. It's ma basics atabva tichitaura kubva COVID yatanga last year. Saka ndo mamwe mameasures atingataura kuti anofanira kukurudzirwa.
Mataura emizvo kuti zvingabatsire zvikuru kana vanhu
vanhu vakawanda vakabaiwa nhomba. Tirikuona kuti Zimbabwe yatambira nhomba dzinodarika mamirioni gumi nemaviri. Asi tichitarisa vanhu vabaiwa nhomba kaviri, tirikuona kuti izvo pane vanhu vanongodarika mamirioni maviri nezviuru mazana maviri evanhu vabaiwa. Zvii zviri kupa kuti izvo vanhu vasave nechido chekubaiwa nhomba, idzo nhomba dziripo munyika?
Ndinofunga pane zvikonzero zvakati wandei, asi of course chikonzero chikuru ndechekuti kune yatinoti vaccine hesitancy, yokuti vanhu vanenge vari kuti inini handidi kubayiwa nhomba for whatever reason yavange vainayo. Vamwe vanotya kuti nhomba ingavakanganisa, vamwe vokusasotoziva. Saka chandingakurudzira ndechekuti hurumende inofanira kunge iri kukurudzira ma-awareness campaign. Not only that, but inofanira kunge iri kushanda nevatungamiriri mumacommunities, mumachechi, mumapato ezvematongerwo enyika, vanhu vavanotrusta, nemachiremba of course, mahealthcare providers, kuti tiende out there across the country tichikurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba nokupindura mibvunzo yavanenge vainayo kana vaya vanotya kubayiwa nhomba, kuti nhomba iri safe and iri effective, inobatsira. Saka ndoza ndingati of course I don't know kuti on the ground vari kuimplementa kubaya vanhu nhomba vari kuita machallenges here operationally on the ground. That would be something that hurumende inofanira kunge ichigadzirisa.
Tinogara takataura nehurumende zvikuru, bazi rezveutano, ndakanangana nemutauriri waro vaDonald Mujiri, vanoti izvo hurumende iri kuita zvese zvainokwanisa kupinda muvanhu ichivadzidzisa nekuvashingisa kuti vange vachibayiwa nhomba yeCOVID-19. Zvii zvimwe zvavangaite kuwedzera pane zvavari kuita kuitira kuti vanhu vakawanda vange vachibayiwa nhomba iyi?
Zvimwe zvatingaita zvavangaita zvinokurudzirwa ndezvekuti vanofanira kushanda nema community leaders, and I think kushanda nemadzishe nemasabhuku, kushanda nevemapato ematongerwo enyika, vema church leaders, atingati ma opinion leaders anotrust kwa ma communities, then kuita ma awareness campaign muzvikoro here kana kumabasa. It has to be a very active drive, and the people should get confident kuti kubayiwa nhomba is the only solution kuti tipedze dambudziko reCOVID-19.
Avo vanga vari nyanzvi nyaya dzeutano, Dr. Simbiso Ranga, vachitaura vari parunhare vari muNorth Carolina kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapashanu emvura muSouth Sudan neSudan ari kuvhiringa zvakanyanya misha yakawanda munyika idzi, zvokuti misha yakawanda iri kuparadzwa nemvura iyi uye zvirimwa zvichikukurwa nemvura iyi. Sangano reUnited Nations rinoti mvura yakakurumidza kunaya munyika idzi, uye vanhu vanosvika mazana mashanu ezviuru vari parumana nzombe nekuda kwemvura iyi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe vanomirira sangano reZimbabwe Gender Commission kuti timbonzwa mabasa avari kubata nyanya panyaya yekuwanikwa ipo pachiitwa ongororo yeavo vachawanikwa vachibhinya kana kuroora kana kurodza vana vasati vabva zera.
Zita rangu ndinonzi Naomi Chimbetete, ndiri komishina wekuZimbabwe Gender Commission. Chirongwa ichi pekutanga pane makore ndofunga anosvika kana 3 apfuura, Zimbabwe Gender Commission yakatarisana nekuti zviko zvinoita kuti vana vawanikwe, kuti vana vapinde muurongwa hwakadai hwekushungurudzwa. Tikanyatsoongorora nenyika yese, tikabuda negwaro raititsanangurira iro kuti zvimwe zvezvikonzereso zvinoita kuti vana vapinde mune zvizvakadai zvinoenderana neurombo zvinoenderera nawo nemachechi mamwe anopinda vamwe zvimwe zvacho zvichienderera nawo nekutendera kwedu isusu nezvimwe zvinhu zvatinokoshesa zvinenge zvichinzi nevanhu culture but zvinhu izvozvo zvinogona kunga zvirizvo zvinenge zvichikonzera so zvikonzero zvakawanda wanda asi tichibva ipapo chakabva chanyanya kutiita kuti tishungurudzwe zvikuru inyaya yemwana uye ainzi Ana Machaya uye akawanikwa akabva afa panguva yanguva yekuti abatsirwe mwana wake mwana akararama bhati yaakafa chikonzero chacho ndechekuti akawanikwa ari mudiki and sesu madzimai miri yedu yakawakwa nenzira iyo yekuti pane zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuita kuti inofanira kukura kusvika pane umwe muzera kuti tikwanise kana kubatsirwa tiite vana uye nemadzimai ane responsibility achinyatsosumudzawo imba
zvamira zvakadaro makazoita sei
so izvozvo ndo zvakabva zvanyanyoita kuti ha tishungurudzwe zvikuru kuti isu tibva taisa kuti iye zvinezvi isu takuda kuongorora kuti nyedzi dziri kumbofamba sei kunyanyanyanya zvichienderana nemachechi kunyanyanyanya also zvichienderanawo nematsika nemagariro edu kuti vana vasaramba vachishungurudzwa
saka vanenge vabatwa vapara mhosva idzi vanoitwa sei
kazhinji zvakasvitika ndezvekuti pane inenge ichinzi referral pathway yekuti kana paitika chinhu zvikuru zvinoita kushungurudzwa mukati pane matanho aunomhangara nawo kubva kumapurisa zvichipinzirana wemitemo zvichipinzirana zvichizoenda kuti zvakadaro asi isusu tiri kutarisana nemutemo kuti mutemo wedu ukwanise kuchinjirudzwa ukwanise kuva unotibatsira nekuti mukatarisana nemutemo mutemo unoti hapana mwana anofanira kuwanikwa kana kuitwa mudzimai wemunhu wekugara pamba asati akwanisa makore 18 asi umwe mutemo wanga uchiti vasikana vechidiki anogonawo kuita consent kana kuti kubvuma kusangana nemurume ane makore 16 saka mitemo iyi haisi kunyatsodzidzana saka isu tinoda kuramba tichipusha kuti makore aya aende panzvimbo imwe chete kana tati 18 and tikutarisawo zvekuti vanenge vachiwanikwa vachityora mutemo iwoyo vasungwe nekupuhwa mutongo unoendererana nekushungurudza kwavanenge vaita vana chikoro pamwe chabva chatongopera pamwe haasi kukwanisa kana kuriritira kuti mwana iyeye uyezve akuzvitarisirawo pasi saka haramba akazvitarisa semunhu anenge achikwanisa kuva anoita productive society yedu
saka pari zvino zvii zvamaita kuti mitemo iyoyi iwanikwe ichibatana
isu segender commission tiri kutoisapota zvikuru yatove nyaya yakumatanho makuru yezvemitemo tinovimba kuti zvichakurumidza kugadziriswa tichitarisana nemaproblems atakusangana nawo saka tiri kuramba tichingopushawo kuti zvikwanise kusanganisika segender commission takatarisa also nyaya yesexual harassment kuti tiri kupusha umwe mutemo wesexual harassment uye hausi kutarisa vana chete wakutotarisa uyezve vanhu vakuru mumabasa mumapublic space mese matosangana nevamwe negender equality act gender equality act iyoyo ichitibatsirawo kuti tikwanise kupusha zvimwe zvinhu zvanga zvisina mapunitive measures zviri muconstitution kuti zvipe vamwe vanhu responsibility iri strong maererano neyekuenzaniswa kwemikana uye zvakare isu takagazeta takaisa mugazeti svondo rapfuura iri rapfuura iri takaisa kuti isu toda kuinvestigeta zvakakwana and muinvestigation yedu because tinobvumidzwa nemutemo toda kunyatsoongorora kuti zvinenge zvichifamba sei uye situation iyoyo yakamira sei maererano nekuwanikwa kwevana vari vadiki kana tava tine zvatinenge taona tichapira nyaya dzedu kune marelevant authorities vanogona kunga vari vemachechi vanogona kunga iri parliament inogona kunga iri ministry vese tichivaunganidza tichivapa mapisi avo atinge tichikumbira kuti vasangane nawo asi mune zvi zvatinonge tichiongorora kudaro tikasanganawo nevamwe vanenge vachityora mutemo zvakanyanya vanenge vachishaya kusungwa ticharekomendawo kuti vasungwe vasangane nemutemo vave vanorangwawo maererano nezvakunenge vakaitira vana vadiki
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje
mazvita henyu
ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tino tarisa zatino sangana na zomu upenyu. Anukunzira ichirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, West Studio 7, ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedanho regurukota rezvekutongwa kwamatunhu waJulai Moyo. Rekumisa kushanda meya weHarare vaJacob Mafume uye kusarudza vaStuart Mutizwa kuti vanga vachitora matomu vaMafume pavakamiswa basa. Asi zuva rimwe chete vaJulai Moyo ravari kudoma kana ravakadoma vanofanira kubata matomu echigaro chameya weHarare. Dare redzimhosva muHarare makare rakapawo mutongo wekuti vaMafume vabvumidzwe kudzoka kubasa. Hatina kukwanisa kubata vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya idzi, asi takwanisa kunge tichibata munyori anoona nezvekutongwa kwamatunhu mubato reMDC Alliance vaSeso Zvidzai. VaZvidzai, zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
VaKandemiri, ichokwadi kuti vaJulai Moyo vari kutamba nemandeti yakapiwa makanso munyika muno kunyanya muHarare. VaMafume vakasarudzwa navanhu, vakasarudzwa navamwe vavo kuti yesi tibatsire kuti tungamirire sameya. VaJulai Moyo vakasaspenda dzine mhosva dzisina maturo. Matare emhosva akaona kuti hapana mhosva, uyewo ivo vaJulai vacho vakatotadza kuti vaite setup inonzi Independent Tribunal kuti ishande nyaya iyoyi within 45 days okusaspendwa. Kureva kuti nemhosva yacho vakatsvaga vakashayiya. Vakaita basa rokutotsvaga utano mugate vakaushayiwa. Vakatsvaga bhonzo muderere vakarishayiwa. Saka vaMafume yesi vaikodzera kuti vadzoke kunoshanda vaishandira vanhu veHarare.
Saka izvo zvose zviri kuitika izvi zvinobatsira zvakadii vagari vemuHarare?
Chinotishungurudza apa ndechekutiko izvi zvichiitika zvose izvi inzou dziri kurwa dziri mbiri, asi ari kusasa vanhu veHarare. Vakatarisira kuwana self-delivery yavo, zvino kana kanzuro ichidistabilizwa saizvozvi self-delivery haibudi. Saka tine urombo kuti vaJulai Moyo pavanozama kuti vari kurwa neMDC zvibhakira zvavo zvose zvavari kukanda zviri kurova vana veZimbabwe, zviri kurova 2 million vanhu vari muno muHarare vakatarisira kuwana mvura, vakatarisira kuwana marara achitakurwa achivakirwa dzimba migwagwa yachigadzirwa.
Tinoona kuti pazuva rimwe chete radzoswa vaMafume kubasa, vaJulai Moyo vaitodoma vaStuart Mutizwa kuti vanga vachibata chigaro chameya weHarare. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Aya ndiwo kamahumbwe ari kuitwa naJulai Moyo. Uye isu vanhu vakuru tose mukati menyika ngatirambei kuita mahumbwe. Even vaMutizwa ngavarambe kushandiswa, havana kodzero yokuti vatungamirire Harare nokuti vanhu havana kuvabvumira kuti vatungamirire Harare. Vanhu vakati vaMafume, makodzi akati vaMafume, nyika yose inongoti vaMafume. Saka tinokusora kukuru uye tinoti vanhu ngatibatsiranei tisore vaJulai Moyo namabasa avari kuita ekukanganisa mashandire ebasa ramakanzuro munzvimbo yeHarare.
Matanho api amuri kutorawo sebato panyaya iyoyi?
Sebato tiri kutenderera tichiudza vanhu kuti Harare yayabiwa. Kana mukazoona mvura yonyanya kushayikwa, zhira asingachagadzirwi, magesi asingagadzirwi, marara asingatakurwi, kolera yakurova vanhu mukuuya kwemvura wakumusasvora MDC, zivai kuti muridzi weproblemu icentral government vaJulai Moyo. Ndo vari kukanganisa mabasa ekanzuru, ndo vakaita recall vanhu zvikunze kwemutemo.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaSeso Zvidzai muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inodoma vaKilford Shati wayo kuti vape munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Asi ZANPF inoti hainei nezviri kuitika muMDC Alliance, chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.